nhasi tangatiri kumarondera West kuma useko apa tanga tine musangano wemarondera cluster. Munoziziva kuti bato redu rine maclusters zvakasiyana siyana ari kushanda under program yedu yemugwazo. Saka nhasi arikugenesechamisa vanga vachikurukura nemacluster nemachange champions tichigadzirira kuti tichilaunch campaign yedu mazuva ari kuya ari kuteera. Tiri kulaunch our campaign officially. Saka taakugadzira nyika yese kuti tigadzire sanduko. This year tinenge tichifokasa panyaya yemobilization, nyaya yeturnout yetu vanhu vagadzire kuya kuzovhota nenyaya yekugadzira kudipenda kwetu vhoti zvikuru sei kumaruwa, nekuti nyika yese iri kuda shanduko. Kuti shanduko iuye, munhu wese weZimbabwe anofanira kunzwisisa kuti munhu kana wakanyoresa kuvhota yanguva yekuti munhu wese tiende kunovhota.
Munotarisira kuparura urongwa hwenyu hwekutsvaga rutsigiro kana kulaunch manifesto yenyu riini? Tichiona kuti kwangotsara mazuva 53 kuti sarudzo dziitwe.
Manje manje mazuva ari kuteera muutsanzwa tichikoka ruzhinji rweZimbabwe kuti riuye tiite officially launch our campaign, asi tatanga maprogramu kuti tigadzirire kuti Zimbabwe idzva iuye mhaita basi.
Tiri kuona kuti bato renyu rakaita dambudziko revamwe vainyoresa kuti vange vachikwikwidza kuvhoterwa kana kukwikwidza musarudzo, inganzi double candidates. Vatsvamisa vari kuti nechiitiko ichi, tichiona kuti panenge pakuda kuti munge muchijekesera nhengo dzenyu kuti ndiani anofanira kunge achisarudzwa nebato.
Tanga tichiudza ruzhinji rweZimbabwe kwese kwatachifamba nhasi tati kumaronda tichintrodusa macandidate kuti ava ndo vakamirira triple C, kuti vanhu vazvizive kuti kwaita matsotsi vari kuda kupfeka nguva yeyo ivo vari vegreen. Isu setriple C tine 210 maMPs ari kuzikanwa, tabudisa mumasocial media edu mumawhatsapp. Muchaona manje manje tiende kubudisa maposta kuti azare nyika yese kuti vanhu vazive rupau retriple C neava vanenge vakamirira triple C, so that tisaite dambudziko pakufamba vaita basi.